Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechipiri kubvumbi 10, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoburitsa gwaro rine nyika, masangano pamwe nevanhuwo zvavo vanotarisirwa kukokwa kuzongorora sarudzo. Makakatanwa akatsemura bato reMDC kumusha anoyambuka makungwa kuenda kuAmerica, uko kwavewo nemakakatanwa eutungamiri mudunhu reNorth America. Sangano reHeal Zimbabwe Trust rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti kune kushungurudzwa kwevanhu kwakawanda kuri kuitwa nebato riri kutonga reZANU PF pamwe nemadzishe mune mamwe matunhu emunyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekunze kwenyika pamwe nekutengeserana iro rinotungamirwa navasibusiso moyo nezuro rakaburitsa gwaro rine nyika dzinosvika 46, masangano 15 uye vanhuwo zvavo vaviri vanotarisirwa kukokwa kuzongorora sarudzo dzichaitwa gore rino. Vanhu vaviri ava ndava Jeffrey Flake vanove nhengo yedare resenate muAmerica pamwe nava Andrew Jackson Young vekuAmerica zvakare. Masangano anotarisirwa kutumira nhumwe kunoongorora sarudzo anosanganisira sangano reEuropean Union, sangano reAfrican Union Commission, Pan-African Parliament, SADC Parliamentary Forum, Common Market for Eastern and Southern Africa kana kuti COMESA. Panosanganisirwa nyika dzinoti Palestine, Cuba, Iran, Mexico neAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paSwane University of Technology kuPretoria muSouth Africa Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Hongu bepandariona rinotaura kuti ndovananani vakokwa uye nyika dzipi dzakokwa, mibatanidzwa ipi yakokwa. Chandinoona ndechekuti hurumende yeZimbabwe inenge iri kukoka munhu wese. Zvandiri kuona ndezvekuti musarudzo dziri kuuya idzi change zvichinetsa pakaita chabuda pawane vanoti atabiridzirwa kana kuti pane zvisina kufamba zvakanaka, nekuti munhu wese anenge ari kukokwa kuti uyai. Zvinova zvanga zvisingaitiki mugore wapfuura pakanga paine utungamiri hwavaRobert Mugabe.
Zvinotaridza here sekuti iyi hurumende iri kutungamirirwa navamunangagwa inenge iri kushandura zvinhu zvichienda kuti vanhu vachafarira zvavari kuita?
Hongu vazininga tida kutaura pachokwadi, pane zvakawanda chaizvo zviri kuratidza shanduko pane kutongwa kuri kuitwa nyika kubva kune zvaiitwa vamugabe vachiriko. Vamwe vangangoti havo hayo vamunangagwa vakanga vari mumwe wavanhu vakanga varipo muutongo hwavamugabe, asi zviri kutaridzika kubva pavakatanga kupinda kusvika pari zvino ndezvekuti vamunangagwa vanenge varida kuratidza vana veZimbabwe nevamwe vekunze kuti aiwa, inini ndinenge ndine maonero angu, saka ndoda kuti mundione saizvozvo. Iyi nyaya iyi iyo yatiri kubata nezvayo iri kutongoitika mune maonero iwaya andiri kutaura ekuti vamunangagwa vari kuedza nepose pavanogona kuti vaite kunge pane mupatsa pakati pezvaiitwa na President Mugabe neutungamiri hwavamunangagwa.
Muchiona negwaro rabuda iri revanhu vose vadaidzwa nenyika dzose dzadaidzwa idzi, panotaridza here sekunge pane humwe urongwa hungangoitiki hwekubiridzira?
Zvaitika izvi vazininga zvinoda kuonekwa nekuti zvakakosherei kudaidza vanhu vese uye nekuita zvinhu pajekerere. Vamunangagwa ndofunga vakaongorora nevamwe wavo vakaona kuti rimwe rematambudziko makuru aisanganikwa nawo nehurumende dzapfuura dzemuZimbabwe kunyanyanya kubva 2000 ndechekuti hurumende dzakanga dzisingatambirike kungava kunze uko ngava nevamwe vari mukati menyika yeZimbabwe. Isaka vana vamunangagwa vakagara pasi vakaongorora vakata toitei kuti tigadzise dambudziko iri. Ndobva vataya ngatiitei nhimbe yemukoka wose. Ndobva vaudza vanhu vese. Chikonzero ndechekuti vari kuda kuti kana zvinobuda musarudzo zvabuda pashaye vanoti ai watabiridzirwa kana tabiridzirwa. Asi zvisinei hazvo kune vamwewo vari kuti kune chikiribidi chinogona kunge chakatorongwa kare chinoita kuti kunyange vanhu vese varipo asi zvinenge zvaitwa nechekuseruko zvinogona kuita kuti zvinobuda musarudzo zvisatambirike. Vanhu ivavo vanotarisa nyaya yevoters roll haisi kunyatsotaurika zvinogutsa vanhu vese vachapinda musarudzo.
Avanga vari vanoongorora zvematengerwo enyika Dr. Riki Mukonza vachitaura vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, apo nyika yasara nemwedzi mishomanana kuti iite sarudzo vemapato anopikisa, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nemitemo, vanoti hurumende yava Emmerson Mnangagwa haisati yavandudza mitemo kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Mubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira anodarika makumi masere weCrisis Coalition in Zimbabwe unoti pane mitemo yakawanda inoda kuvandudzwa kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena. Mutauriri wesangano iri Vatavani Moyo vanoti mutemo wesarudzo weElectoral Act, mitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act, Public Order and Security Act nemimwe inofanira kuvandudzwa vachiti kana izvi zvikasaitika nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena.
Vezeki vanofanirwa kuita basa ravo zvakasungunuka. Kuti zvisununguke tinonyanya kutarisa pamukana weElectoral Act Section 9 Subsection 12 inova iyo inofanirwa kubisa zeki kubva mumaoko aminista yofamba nebasa zvakasungunuka.
Vamwe vanotiwo zvizvarwa zvese muZimbabwe zvinofanira kubvumirwa kuvhota zvisinei nekuti zvinogara munyika ipi. Panyaya yekuti pane zvimwe zvinhu zvakasanduka zvakaita sekuti hurumende yavamunangagwa yakatokoka nyika dzekunze kuti dzoongorore sarudzo, vamwe vati hapana chakaipa kuita izvi uye hurumende neZimbabwe Electoral Commission dzinofanira kupawo masangano nevanhu vemuno mukana wekushambadza pamwe nekuongorora sarudzo. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesairo Anya vanotiwo zvinhu zvatirerukei pasi pehurumende yavamunangagwa kana zvichienzaniswa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Panyaya yekumbunyikidza vanhu haiwa ipapo toda kubuda pachena. Pakumbunyikidzwa vanhu ngezvezvi mafreedoms evanhu tiri kuona kuti ari kurizevudwa, particularly panoitwa marali harisati tanzwa kuti pane marali astopiwa. Kana zvaitwa nguva yamugabe zviva kuti vanhu vaita marali vanhu vanondosvika vachirohwa vaidzingirwa mastadiamu vanhu vachitopiswa vanhu vachitofa harisati tazviona. Aiwa ipapo toda kutaura kuti vamunangagwa nehurumende yavo vari kuita chii zvakanaka.
Asi vati shanduko huru yekumisa mauto kupindura musarudzo ndo isati yaitwa nehurumende yavamunangagwa.
Asi vamunangagwa vasati vapinda pamungo wesarudzo dzakachena, kubvisa masoja mumusha, kubvisa machifu kuti vasati tidzira vanhu kuti baloti rinoprindwa nani, richatifamba nani, harichinjwe here pachiswa rimwe baloti risiriro, nyaya dzevoters roll.
Dr. Ruanya vanoti kunyange hazvo zvichiita sekuti hapana mhirizhonga yezvematongerwo enyika pari zvino, mapato anopikisa neveruzhinji vanofanira kungwarira kuti vamunangagwa musori mukuru uye vanogona kuvashamisa pasarudzo. Gweta vadewa mavhinga vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaudza Studio 7 kuti mitemo mizhinji inogona kushandurwa mukati menguva pfupi pfupi uye hazvidi mari yakawanda.
Hazvitori nguva kuti mitemo yakafanana neposa neaipa ibiswe kuiswe mitemo yakaringana yakarurama inopinza jejetere muutongi weZimbabwe. Zvinongoda kuti hurumende izvipire.
Murayiridzi wepaGreat Zimbabwe University Joel Mukusha vati mitemo yesarudzo inofanira kushandurwa kuti nyika ifambire mberi. Vanoti paramende yave kutoita izvi ichishandisa Electoral Amendment Bill HB6 of 2017.
Saka ma reform ari kutaurwawo anodiwa navanhu vese ndo ari kutoitwa akamirira muparamendi asi mamwe akungokaruka munhu ati akavata oro time reform akavata oro time reform akandoshanya rimwe divi woti indabvako kana ku America kana ku Poti ndanzi zvakati kana ndandoti zvakati saka toda reform reform dzinoitwa muno dzinoitirwa vanhu dzakamirirwa nei neparamendi yedu
nyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari mudzidzisi pachikoro cheUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Mo Maduku vanoti nyaya yedambudziko remutemo wesarudzo inobvira pabumbiro remutemo wenyika iro rakanyorwa nezanu PF pamwe nezvikwata zviviri zveMDC panguva yehurumende yemubatanidzwa vachitaura nestudio 7 gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti kana paine vanoda kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe vakasununguka kuuya kwavari uye vatori mubishi rekuziya mudare reparamende kuvandudzwa kwemutemo wesarudzo kuburikidza nebhiri kana kuti electoral amendment bill
tine mutemo uri mudare reparamende weelectoral amendment bill ngavauye nazvo mudare reparamende munove mune vamiririri vakasarudzwa nevanhu togara mudare imomo tokurukura zvatawirirana zvobuda zvobva zvazoitwa mutemo toenda kumaelection asi unonzwa vachitaura kuti vanobva vataura nechingezi kuti no electoral reforms, no election. Mutemo uchiti tinoenda kumaelection.
Pari zvino, pave nemapato anopikisa anodarika zana negumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reHeal Zimbabwe Trust rinoti ongororo yarakaita musvondo mbiri dzapfuura inoratidza kuti kune kushungurudzwa kwevanhu kwakawanda kuri kuitwa nebato riri kutonga reZANU PF, masabhuku uyewo nemadzishe mune mamwe matunhu emunyika. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano iri vaRollings Magede vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti kune kushungurudzwa kumashanaland central nemanikaland. Tanono kawandwe Studio 7 aita hurukuro namama Gede kuti tinzwe zvakabuda muongororo yavo.
Tiri kuramba chionekwa muongororo dzatiri kuita. Tiri kuona nyaya dzekuchisidzirana kumaruzevha uko. Takatarisana nenyaya yebiometric voter registration kuti mune dzimwe nzvimbo. Vanhu vanoita masabhuku vanoita utungamiriri weZANU PF pamawards ndoo vari kumanikidza vanhu kuti ngavavape maserial numbers emavoter registration slips. So far muongororo yedu emareports atiri kuburisa even ratakabudisa shondo rakapera ranga rakazara nyaya idzodzo dzekutyisidzirana. Mune dzimwe nzvimbo tikuona chirongwa ichi tikaramba totsvakurudza kuti ari kupa vanhu mainstructions tinoona kuti zvimwe kutungamiriri weZANU PF padistrict nepaprovinsi. Pane nyaya yakaitika kumazuwa iko yekuti pana kanzera weZANU PF ndofunga mazviona. Patakataura naye nenyaya yekuchisidzira vanhu tikapepeta tikatoona kuti zviri kutoincluda MP wenzvimbo iyoyo. Isu seyu Zimbabwe tikazofonerawo MP akazovimbisawo kuti achatsvakurudza zvizere nenyaya iyi. But izvezvi so far zvinhu zvatiri kungoona ndezvekungoti vanhu vese vari vangava vari kuchisidzira vanhu vari kungoramba vachingoti ZANU PF ndoyatiti ZANU PF chairman MP wedu ndiye atiti zvakati.
Ndinoona zvekare muripoti menyu kuti madzishe kana kuti matraditional leaders vave kuitawo zvokuchidzira vanhu zvinoitwa nebato reZANU PF. Pane zvamakamboita here nenyaya iyi yokuti madzishe ari kuchidzira vanhu vavo?
Chekutanga tinotanga tafonera angava sabhuku angava ishe tomutsanangurira kuti zvanenge achiita hazvisi pamutemo. Chechipiri tinoti nyaya dzese dzatinenge tatambira dzekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu tinodziindisa kumakomishen. Komishen imwe yatinoendesa iZimbabwe Human Rights Commission neiyo zeki pachayo kuvaudza kuti izvi ndizvo zviri kuitika munharaunda dzinenge dziri kumaruwako. Chechitatu chimwe chatinozoita isusu futi tabva mukufonera utungamiriri unosanganisira masabhuku nemadzishe kuti vanenge vasangana nedambudziko iroro tinovakwanisira kuti vakwanise kumangarira Ishe iyeye kana sabhuku iyeye kupolice station inenge iri pedyo navo.
Vanga vari vanoburisa vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano review Zimbabwe Trust vaRollings Magede vari parunhare muHarare natanonoka wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Makakatanwa akatsemura bato rinopikisa reMDCT kumusha ayambukawo makungwa kuenda kuAmerica, uko kwavewo nemakakatanwa ekutungamira bato iri mudunhu reNorth America zvichitevera kuparadzana kwamuzvare Tokozani Kupe navaNelson Chamisa. Nemusi wesvondo mudunhu iri kwakasarudzwa imwe komiti ichazenge ichitungamira bato iri kusvika pachaitwa Congress gore rinouya. Nhengo dzakasarudza utungamiri hutsva uhu dziri kupomera komiti yagara iripo yaitungamirwa naSachigaro vaDan Moyo. Mhosva yekusatambira vachamisa semutungamiri webato, komiti iyi ichinziwo iri kutsigira chikwata chamuzvare Tokozani Kupe. Vakasarudzwa semunyori mukomiti itsva iyi Dr. Wangu Mazodze vanoti vakaomba komiti itsva iyi nemakomborero evakafanobata chigaro chaSachigaro vaMorgan Komichi mushure mekuona kuti bato rakanga risina utungamiri muAmerica. Studio 7 yakundikana kubata vaKomichi panguva yataenda pamhepo. Ngatinzwei Dr. Mazodze vachitsanangura.
8 April 2018, musangano weMDC muAmerica wakaita musangano wokutsvaga kuti musangano wofamba sei uchienda mberi mushure mekunge avo vainge vakange vari mumusangano vachitungamirira vakange vabuda mubato votsigira rimwe bato, kana kuti vane mamwe maonero anopokana kana kupesana nemafambiro atiri kuita semusangano. Saka vanhu vakazogara pasi, vanhu vemusangano vakati, aiwa, hatingasiye musangano wedu, hatingaramwire munda wedu kumakudo, regai tigare pasi titsvage kuti tofambisa sei basa. Saka saizvozvo vanhu vachitsvaga kuti vofambisa sei basa, takaona kuti hatitendere inonzi power vacuum mumusangano. Saka vanhu vakagara pasi vakasarudza vanofanira kubata kubva panguva ino kusvika pagore rinouya tichienda kuCongress.
Asi Dr. Mazodze, tinonzwa kuti vanga vakabata basa muno muAmerica vachiri kuti ndo vari panyanga, komiti yanga iripo nokuti iri kuti yakasarudzwa kuCongress, munotii naizvozvo?
Hatigoni kupikisana navo nokuti nyanga dzakawanda uye nyanga dzinosiyana. Chavapo ndechokuti nyanga yavakabata ndeipi, ndeyemusangano upi, ndopava nenyaya. Asi wanda kupai ndihwo utungamiriri weMovement for Democratic Change inotungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa.
Koyo imwe nyaya, Dr. Mazodze, munonzi imi vari muno muAmerica vakapinda mukomiti yamataura mukurwisa kubvisa utungamiri huripo nenyaya yekuti huri kuramba kucherechedza vachamisa semutungamiri, munoti?
Inga mataura zvinonakidza chose, nokuti chokutanga isu hatisi kubvisa vari kuramba kucherechedza vachamisa, asi isu hatigoni kuva neutungamiri unotungamira musangano unotungamirwa navachamisa ivozve vasingatendi muna vachamisa, nokuti musangano weMDC unotungamirwa navachamisa. Zvino wese unopikisana kana unoramba kuti vachamisa havasi purezidendi wakangofanana navamunangagwa, nokuti vamunangagwa vo havari kudaidza vachamisa vachitira ti purezidendi, wakangofanana kwatiri noumwe munhu rimwewo bato. Ikodzero yake munhu kuti arambe kuti vachamisa havasi purezidendi. Saka hatisi mapato mamwe chete.
Avanga vari vakasarudzwa semunyori mukomiti itsva MDCT mudunhu reNorth America, Dr. Wangu Mazodze, vari parunare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Asi vaDan Moyo vari kuramba kutambira kuti vakabviswa pachigaro vachiti ivo nekomiti yavo vakasarudzwa zviri pamutemo nekongresi yebato nekudaro vanofanirwa kubviswawo nemutemo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hazvizi zvinhu zvitsva izvi mukoma kandemiri. Tagara tine vanhu vaitirwisa kubvira kare pataka creator province ino yeMDC USA. Ende ukatarisisa vanhu vacho is same cast of characters, the same very people vakakundiwa maelections econgress atakaita muna 2011. And kubvira nguva iyoyo the very same characters ivavo have been in opposition nesu kunoko, vachitraya havo kucreata a parallel structure. Saka hazvizi zvinhu zvitsva izvi, zvinhu zvatagara tichiziva kuti kune gurupu revanhu vanoziti ivo havasi kupindirana nesu seprovhinsi. Saka vanongotraya pese pese kuti vacreate a parallel structure. Saka zvinhu zvatogara tichiziva hazvisi zvekutanga, vanogara vachizviita especially kana kwakuendewa kumaelection election uko kuti vawane some form of relevance.
Saka muri kuzvigadzirisa sei? Tichiona kuti pane makomiti maviri ari kutungamira muno muNorth America.
Imwe iyi yakaelektwa nani? You need to understand kuti MDC separato ine maprocedures nema rules pertaining to kuti mastructures akamira sei. Province yedu iri kuridhwa nini? Yakaita Congress muna 2014. Ma executive members ese ari momo akaelektwa pa Congress iyoyo. Saka this new development iri kuitika ku MDC kuti nyangwe ndiana anongoita zvaanoda zvemachiro zvekungosatedzera pumbiro reparty. Constitution yedu iri very clear kuti mastructure akamira sei nekuti maofficers ayo anoelektwa sei. Saka if a bunch of guys vakangoungana vari mubhawa kana kuti vari kupi vadhakwa zvavo votanga kuzvitiwo tisu taakunzi tisu taakutonga kunoku zvisina nyangwe kumbosapotwa neconstitution yedu, hasi zvinhu zvekutingangoswere tichizvinetsa nazvo izvo. As far as we are concerned, kwatiri it's a null and void, it's a non event, it's a nullity.
Tiri kunzwawo kuti chaita kuti vanhu ivava vaumbe komiti itsva vari kuti imi komiti yenyu muri kuramba kucherechedza utungamiri hwavaNelson Chamisa. Munoti
utungamiri hwaNelson Chamisa hausi kukondedzwa here nyangwe even kumucha ikoko? Nyaya iripo ndeyekuti as long as leadership yatadza kuti ibvumirane kuti kumberi kunoendewa sei, tina acting president Dr. Thokozani Kupe who by virtue of constitution yedu ndiye munhu aifanira kuti ateke over pakashayika president Tsvangirai. From there order is a extraordinary congress ichadetemina kuti new leader weparty ndiani. Izvi zvimwe zvatiri kuona izvi zvekuda kutora utungamiri weparty nemasimba neviolence hazvisiri izvo zvatakajoinira MDC isusu.
Vanga vari vaDan Moyo avari kuti ndo vachirisa chigaro weMDCT mudunhu reNorth America, vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Iye zvino tomboenda kuna Mafilas Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemadande mutande eFacebook neWhatsApp.
Let's talk ngatikurukurei nhasi. Tanga tiri kutarisa zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona neWhatsApp panyaya dziri kuitika munyika. Panyaya yekuti gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika nebudiriro musangano reEuropean Union vane Vin Mimica voshanyira Zimbabwe vachiti sangano ravo rinoda kuona munyika muchiitwa sarudzo dzakachena. Tanga tabvunza kuti munoona izvi zvichizobatsira kuti kuve nesarudzo dzakachena here gore rino. VaDeni Maringe vanoti havaone pane chichasanduka kana pasina kuitwa kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Vakondwa nebanda vakati kwete, mitemo yesarudzo ngaivandudzwe. Panyaya yekuti madzimai akazvitakura obhadhariswa kuzvipatara kunyangwe hazvo vachifanira kurapwa pachena. Charles Manyepa anoti zviri pachena kuti hurumende yeZANU PF haina hanya neupenyu hweruzhinji sezvo vari kushaya mari yekutenga mishonga nekubhadhara vashandi. Jasper Stolano anoti iye ndiko kutadza kwehurumende. Posha Chirinda ari kuti ndonhema idzi muzvipatara madzimai akazvitakura ari kurapwa mahara. Magadzire Silas akati wee inzima. Emita Makuzvure ari kuti totozvinzwawo pano, isu tiri kungorapwa isu. Panyaya yekushanya kwemutungamiri mutsva weBotswana vaMasisi munyika vaValentine Chisema vanoti but zvakaomera hazvo isu tinogara muBotswana vakama vanga vari nani vaitibata zvakanaka. Ava vapinda vakayambira vose vari kugara muBotswana vasina mapasipoti kuti vabude munyika yavo before 1 May. So we are in trouble because vakapromisa tough punishment from 1 May. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous.
We baba babangwe
kunzidzipakate sandi kunzidzirize.
Aiwa kunzidzipakate kunzidzirize.
Ini ndine makaivare hombame ndoenda musango kuvima vame. Zaria euruza kuri mambombo netonza yetu tikafa mutamo kojo kuregeza netunza ayo yangu kubwana rogwera makazi yandibekeo inaka inondipa mutoro wekuda kugonao ndinoziva munozvivova tundundu muchiona ndichiri mamunda uno.
Aiwa nasta tregai chimbo kupai kambo kakati tembenukei na vayepwere kubva kuna Tendai Chimombe anwe mwanasikana wemushakabvu James Chimombe. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Hurumende inoburitsa gwaro rine nyika masangano pamwe nevanhuwo zvavo vanotarisirwa kukokwa kuzongorora sarudzo dziri kuitwa gore rino. makakatanwa akatsemura bato reMDCT kumusha anoyambukawo makungwa kuenda kuAmerica uko kwavewo nemakakatanwa ekutungamira bato iri mudunhu reNorth America. Tabatatuka kumagome chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhero ano apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Só com isso.